Hongu vajonga ndizvozvo chaizvo mugovera unotevera musi wa22 January kune munamato uchaitwa kuno kuEngland. Munamato uyu uri kuitwa nesvondo rechurch reMethodist Church in Zimbabwe fellowship inofellowshipa iri muUnited Kingdom nekuti ndiko kwaishumira vadhewa mavhinga vari. Saka svondo iri kutungamirira munamato iwoyu wekusvisukidza mweya wava mavhinga musi wemugovera musi wa22.
Munamato uyu uchaitwa nenzira ipi? Vanhu vachaungana here kana kuti uri kuitwa padande mutande?
Munamato uchaitwa vanhu vashoma-shoma vanokwanisa kuungana vangangoita kana makumi mairi chete. Ndo vachaungana vanenge vachigara munyika yeEngland, asi vazhinji vachange vachipinda pamusangano uyu padande mutande. Pane nzira dziripo dzekuti vanhu vanopinda sei padande mutande dziri paposta ratakagadzira richaratidza kuti vanhu vanoda kuona vanoona papi, vanopinda paZoom kana vanga vanonge vachitarisa paFacebook. Ndidzo nzira dzinenge dziripo, asi tinokurudzira ruzhinji kuti nenguva yatiri kurarama yedenda reCOVID-19 zvinenge zvakangonaka kuti vazhinji vanokwanisa zvavo kuona padande mutande, vaite vari padande mutande vari mudzimba dzavo kana kungava kupi kwavanenge vari, kuitira kuti tikwanise kuteedzera mitemo yakaiswa yekucherechedza kuitira kuti denda reCOVID-19 risatapurika.
Munamato uyu Dr. Munatsi ndo watingati here nyaradzo pachivanhu chedu?
Munamato uyu munamato uri kungoitwa nechechi hausi kubatanidzwa nenyaradzo. Nyaradzo tichazozivisa vanhu mazuva mashoma anotevera. Ndinovimba kuti mwedzi uno usati wapera mazuva acho enyaradzo anenge aripo. Nyaradzo ichaitwa kumusha kuhwirish kunove kwatakaradzika mukomadhehwa. Saka kana mazuva acho aapo tichazivisa vanhu, tichaita kuti mazuva aya azivikanwe pachiri nenguva, kuitira kuti hama neshamwari vanoda kuungana vachifamba kuenda kunyaradzo vazive paine nguva vagoita urongwa hwavo nenguva iripo.
Vanoda kupinda munamato uyu vanokwanisa kupinda nenzira ipi, Dr. Munatsi?
Hama neshamwari dzese dzinoda kupinda pamunamato uyu vari pasi rese renyika, kungava kuZimbabwe kunana America ikoko kwamuri, vanopinda padande mutande tinenge shandisa nzira mbiri. Panenge paine Zoom neFacebook, saka vanhu vanokwanisa kuona ipapo. Takatumirawo mamwe malink evanoda kutaura kuitira kuti tikwanise kuronga urongwa hwacho, kuitira zvisazoita zvokumhanyidzana tingange tangoziva kuti vanoda kutaurawo ndevanani nenguva iripo. Saka ndivo mapindiro anoita vanhu pamunamato uyu, vanoshandisa Zoom kana kuti Facebook.